manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 30, 2022 mangateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wava Job Scala, amai Ellen Scala, votadza kuvapa keke rebirthday nhasi apowo Britain iri kushora kubatwa kwavari kuitwa vari mujeri pamwe nevamwe vanopikisa.
Vaskala hawasati vambodzongerwa mhosva yavo vati vari kuonekwa vachiiswa mumanjema vachiparedzwa vachinwa makoti vachinyadziswa mukadzi wavo achiratidza kuti vaonekwe zvinhu zvokuti kana zvakuonekwa nedzimwe nyika dzakaita seBritain zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level
tine hurukuro negweta vakennedy masie asi tabatawo mutauriri wezanup f vachris mutsvangwa avo vanoti
Zvevari kutaura zvamai Sikala, tiri kuita mutemo wedu wenyika, ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuirish Republican Army vavaiti materorist, uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhoni kamunyika, ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuZimbabwe nematera edu aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu uye cricket nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Zichiwa kwa muri chiva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala, vanoti varambidzwa kuvapa keke ravo rebirthday nhasi mujeri rechikurubhi. VaScala vasvitsa makore makumi mashanu. Mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vashora zvaitwa nevemajeri ava avo vakavarambidzawo kuona VaScala svondo rapera. Mabatirwo avascala ari kushorwawo zvikuru munyika nekunze uye dare reparamende remuBritain rakakurudzira mambo Charles kuti vasimudze nyaya yeZimbabwe pamusangano nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa. Britain inoti muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu zvine nhoroondo. Mukuzeya nezvenyaya yekurambidzwa kwaamai Scala kupa murume wavo keke, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Mutemo uri very clear in terms of constitution kuti munhu anenge akasungwa ane right yokuonekwa nespouse and right iyoyo iri guaranteed muconstitution section 50 subsection 5 inotaura kuti munhu wese ari detained asati asendedzwa ane right yokuti spouse yake kana kuti partner yake imuone. Saka zvaitika izvi zvinhu zvinotyora mutemo and maprison officers angasikafani kuva achiita izvozvo.
Saka magweta angaite sei panyaya yakadai nekuti tiri kumboona svondo rapera vachamisa vakarambidzwa kupinda nevakuru vemajeri vachiti vainge vaudzwa navaziyambi ziyambi vanovagurukota rezvemutemo kuti vachamisa vasabvumidzwe kupinda asi vaziyambi vachiramba kuti havana kudaro panogadziriswa sei pakadaro kana vaScala vachiramba vachityorerwa kodzero dzavo
sizvo zviri mubumiro romutemo magweta avaScala vanokwanisa kudzokera zvikare kumatare edzimhosva kana kuti either ku High Court kana iko kumachiri court kwavari kutongerwa voisa inonzi application yekuti vabvumidzwe kuti vava vachipinda and kana iyo application iyo yakagrandwa necourt vanenge vachirambidza vaScala kuti vaonekwe either nemukadzi wavo ingava spouse kana kuti nemagweta avo vanenge vava mune inonzi condemned of court and ivo vari kurambidza vanogona kusungwa.
Totarisawo imwe nyaya tiri kuona nhengo dzedare reparamende kuBritain uko dzichiti pachaitwa musangano pakati pamambo Charles nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa panofanira kusimudzwa nyaya yavari kuti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Munoona sei danho iri?
Izvi zvinhu zvandingati the welcome development, because matyorerwo ari kuitwa kodzero dzavasikala haana kumira zvakanaka, and zvinhu zvinoenda yatingati pa the core of my rights are in the constitution. And the international advocacy iri kuonekwawo nedzimwe nyika kuti izvi zviri kuitwa izvi hazvizi right, zvokuti vasikala havasati vambotongerwa mhosva yavo, but vari kuonekwawo vachiiswa mumanjema, vachiparedhwa, vachiendwa mumakoti, vachinyadziswa, mukadzi wavo achiratidzwa kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level kuti vapewo pressure kuZimbabwe government kuti kana ivo veZimbabwe government kana ivo vamunangagwa vasiri kuzviona vari munyika mavo, ngavaonesewo nevamwe vanhu vanenge vakati vavakidzani kana kuti vanhu vanenge vachida kuchidzana navo.
Asika vehurumende yeZimbabwe vari kuti havapindire pane zvinoitwa nematare vamasiye.
Izvi zvazvizi zvinhu zvechokwadi, because tiri kuziva kuti nyaya yavasikala it's a political persecution. Zvinhu zviri kutova kuti ivo vasikala vari kusungirwa nyaya dzepolitics. Saka vehurumende kana kuti vezanupf kana vehurumende havangambotauri kuti havakwanisi kuva vachipindira, vari ivo vakatozvitanga zvinhu zvacho, and ndivo vanokwanisa vega kuzvimisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vari parunare kutexas muno muamerica. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri webato rezanup f vachris mutsvangwa tikatanga nekuvabvunza nezviri kutaurwa neBritain.
Vanongonyaudza vanhu vekuBritain ivava vane makore 42 Zimbabwe yakasununguka, asi vanongorota sekunge ndivo vanotonga Zimbabwe. Nyaya yekuti vakagara vari vanhu vavadzvinyiriri 400 years haibvi mumusoro mavo. Zvekare ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe haumbobva hwakapatsanurwa nemaBritish. Vaidzvinyirira iyo South Africa yacho nekudzvinyirira Zimbabwe, ndivo vadzvinyiriri vekupedzisira. Saka kana vachinga vati South Africa inge vaterere pane nyaya yeZimbabwe, vari vari kukonzera masanctions nezvimwe zvirongwa zveupfumi zvavakati temera vachinga vati zvichatiparadza, vatoona ukama hwedu neSouth Africa huri kusimba.
Muunga pamuenzaniso
tese tese pari kutaura South Africa iri kutaura ichisapota Zimbabwe, musi uno pave nemasanctions eSADC. South Africa ndeye SADC yakaita kunge iri pamberi kana kuUnited Nations ichitaura nyaya dzese dzemasanctions. Ndo nyaya dzakonzera kuti pave nekuti vanhu vemuZimbabwe vaende kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa. Zvekare Prince Charles ndo vakadzikisa mureza kumaBritish pakuti Zimbabwe ichivepo, ichive nyika vachimwana mudiki 42 years ago. Zvinototachena kuti vanoziva kuti Zimbabwe nyika yakasunguka, ndando vakadzikisa mureza. Saka havana kodzero yekunge vachinyaudzwa nenyaya yekuti vapinde nenyaya dzemuZimbabwe, vakatodaro vari kurasika.
Asika hurumende nebato rezanup f vanga vachiti pavanotsvaga rutsigiro voti chakakosha kudyidzana nenyika dzose idzi yavari kuti reengagement, hazvizokanganisi here donzvo rebato izvi?
Isusu tinoda kuti tifambidzana, hatidi nyika yatinoti imhandi yedu, toda kuti nyika dzese dzive shamwari dzedu. Asi chinonetsa maBritish ndechekuti zvitadzo zvavo kuZimbabwe zvinorema zvavakaita. Vakatitonga havasati vambotipa mareparations, vakatikonzeresa hondi yaIan Smith yakauraya vanhu vedu. Havasati vambotaura nezvazvo kuti vamboti varungu vanaIan Smith vaifanira kunge vakatongwa nedare rinenge riri kuNuremberg revanhu rekukodzera hondo. Zvakawanda zvitadzo zvedu neBritain, tikazviisa patafura kuti vatipivhiri mareparations kana kuti vabvume kuti ndo vakakonzeresa varungu vangu vari muno kuti vaponde vanhu vedu vanosvika kuma100,000 mazuva ehondo. Tikazvisa zvedu zvinotoraudza kupfuura zvavari kutaura izvozvi.
Ko, panyaya yavasikala iri kusimudzwa iyi vamutsvangwa munoti kudii?
Zvavari kutaura zvanavasikala, tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuirish Republican Army vaiti materorist, uyo akatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika. Ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuZimbabwe nematare edu, aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu. Angavarigi vazurota vachifunga kuti vari kutonga Zimbabwe, Zimbabwe zvakare. Pane nyika dzakawanda pasi rino, vadii kuenda ikoko kana vachifunga kuti ndo mwari wepasi pano? MaBritish vanofunga kuti ndo mwari weZimbabwe, ndo nhamo yavo chaiyo chaiyo.
Asika muri kutaura nyaya yekuti pahondo zvichida vaifanira kuripa vamwe vanopikisa ka ambassador vanoti ko Zimbabwe haina kugadzirisa wandambudziko rakaita seGukurahundi inogotarisira sei kuti Britain itange yagadzirisa
Shondo rakapera chairo kaive nedare guru nenyaya yeGukurahundi tiri kunadzidzira nenyaya yavana vemuZimbabwe hapana nyika isina kubhuitawo mhiri kusapesana ivo vakanzwa nemascots vakarwa nemairish America yakaita civil war isu hatina kuzombosvika ikoko nenyaya yeGukurahundi takagona kunadzidzana takaita yoitakoti ngavaisiyei nyaya yevanhu vemuZimbabwe haisi nyaya yavo ivo vano dzavo dzavakaitirana ikoko unganeni kunetsana kwavo nemascots nemairish takambopindira
mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSomalia vaHassan Sheikh Mohammed vanoti vanhu vanosvika zana vakaurayiwa vamwe mazana matatu vakakuwara nemabhambo ainge akateiwa mumotokari mbiri nezuro. Mumwe mutori wenhau Mohammed Isa Kona akaurayiwa uye mutori wenhau weVoice of America Abdul Kadia Mohammed Abdule nemumwe anoshandira Reuters Faisal Omar vari pavanhu vakakuvara. Russia yazivisa kuti yambobuda muchibvumirano chakakokerwa neUnited Nations chekuti Ukraine ibvumidzwe kutengesa chibage negorosi icho chaona zvirimwa izvi matani mamiriyoni mapfumbamwe zvichitengeswa pasi rose kuedza kupedza dambudziko renzara. Russia inoti yatora danho iri nekuti Ukraine yakarwisa ngarava dzayo mudunhu reCrimea rayakapamba kubva kuUkraine yacho. Ukraine inoti hainei nekurwiswa kwengarava idzi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zviri kuitwa neRussia zvekuirambidza kutengesa chibage zvichawedzera matambudziko enzara kunyika dzemuAfrica nemuAsia. America yati Russia iri kuda kushandisa chikafu sechombo muhondo yayakatanga pasina idena muUkraine. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ano kushandisa kutoisa nicho zvakare nekuti zvinoita kuti dzinoda kuti dzine mukoko dzinoona sekuti makambogara dzine nicho zvakare.
Ko pakutengesa apa hazvizonetsi here kuti munhu anga achitengesa munongotengesera mugwagwa here kana kuti pane vamwe vemuzvitoro vamunoshanda navo?
Munoreva kutengesa uchi here kana dzinzi dzacho?
Kutengesa uchi.
Uchi ndinotengesa uchi local level ndimoto. Iyo zvandanda kwanza zvangu kuti ndise masupermarket project yangu chiri kukura asi ndinezvitoro zvazvidiki zvandiri kuita uchi imomo ndinewo vamwe vanotorera pamatemi dzanyitisa matemi munzvimbo dzakasiyana siyana maprovinsi eseMzimbabwe dzinenge dzichitotengesera ipapo zvakare.
Ko idzo nyuchi munee muchitengesa mari uye kana munhu achida kubvisirwa nyuchi munee muchibhadharisa mari yakawanda zvakadii?
Pano yekutengesa nechiti zvinoenzana nematurity yesu wangu kekuti sanu inenge changotanga kana kuti iri machowa kana kuti ichiri izi inotangirawo pamuma $30 ende mumatowa macho macho yekuti ndikutodhipasi wangu mukoko yangu yandatoumba anotangirawo pama $60 zvichipira then totova panhau yekudhipa nyuchi zvinoenzana nemiri saka tinotaita kuti tatadhipa nyuchi muchimu chinotanga ndamuita imens assessment yekuti nitimbotarisa nzvimbo yacho kuti inoita kukwira nditsvakira sepakuda shandisawo zvinhu zvakaita sesakaizvo zvinoita kumafurit acho asiyana asiyo assessment pasi zvaiyeka inototsvake kuchelai zvino tikotanga kuzodzika nechidzati nekuzotsapura nekuzotsiya tachimisa kunoita shot kandi ndepakumusha asichadzoki zvinotangira pasi zvechelai zvechipi
ko pa kuzotenga mabhotoro acho nezvimwe zvimwe nenge muchizitenga kupisa
tinotenga kuna industry kumasasa kunogadzira maplastics ndeniini ndine malabels angu ari kuendera nemikakambani kangu kandakavhura
makutoshanda nevamwe here kana kuti muchiri kuita mega zviri kufamba sei makapinza vamwe basa
aiwa ndakatopinze vamwe basa chinonzi ndandikoita kurudzira three projects ndechekuti tisimudzire vanhu vana vechidiki kana kuti maitarimenzi tinokuti ndo zvakandisimudzirawo saka handisandi ndega ipapapa ndine vamwe vandakatsina nekuti kapangu kacho kana ndikawandirwa nemabhiri mesaizes nematilgesitas anondibatsira vanenge vachiendawo kune dzimwe nzvimbo ndendinozoike zvakare vamwe nanondibatsira department yeaccounts anenge vachitengesawo chinzvimbo dzakasiyana-siyana
saka kambani yenyu inonzi zita rai
inonzi olimmacony foundation for environmental justice
asi tinomboonawo vamwe vanhu vachichema chema vachiti ivo dzimwe nguva vanotengeserwa huchi hunenge husiri huchi zvinofamba sei munombonzwa here zvichemo izvozvi
tinoto zvinza mutunge zvenyu izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti maketi yehuchi ibvaita seinorwadza asi iripo imhoyo yekuti munhu anenge akanzwa tunga huchi hwese saka anenge akutokutunga kuti ndozova sei kuti huchi chero chaio saka inini zvandinoita ndezvekutotipa point of sale chaio tinokurudzira kuti you have to test the honey before you test it tine matesi akasiyana-siyana atinoita pahuchi anoita tikwanise kuziva kuti uhuchi chero chaio uhuchi hwakabikirwa shuga saka nemhawo yekuti vanhu vari kutsvaga mari vamwe vanobikira shuga voedzera muhuchi hwoyo asi tine zviratidzo zvatinotoona zvinotaridza kutaiwa uhuchi chero chaio ndechekutanga sechipiri chimwe chinhu chatinoda kuti vanhu vagare vachiziva ndechekuti miti dzine mapizi kana kuti matete panopfuura 1000 zvichidyawo zvinhu zvakasiyana zvichibvawo nzvimbo zvakasiyana kureva kuti huchi huna hauzotesti zvakafanana hauzoratidziro zvakafanana takasangana nemwe huchi hwepepe humwe hwakaita bhureki chaio humwe hwebrown humwe hunenge hwakada kutonoita pinki kana kuti redi hazvichoreva kuti hwaasepi hunenge imhoo yekuti peredi kana kuti rigeni kana kuti sipeti yenyuji dzacho ndo zvakasiyana saka pato educata vanhu vanenge tomatini saka inini tichovakurudzira kuti munotizoiona sei kuti aiwa uhuchi chaio chaio uhwu hauzi
mungatsanangura here ipapo
ichekuti huchi hauna shelf life ezinonezi ukaiswa mucontainer iri tit isingapinde mhepo kana mvura huchi haufaniri kuexpire kana kuita patu kana kuvira saka mukamwe munhu waakuvira zvoreva tipane zvakaitika kana kuti mukapinda musika wemaketi mukaona huchi hwakuita malayers izvozvozvo zvinotiratidza kuti a edha huchi uhwu hwakabikirwa kana kuti pahwaipekwa pane zvisina kuenda zvakanaka hunogona kunge hwakasinda isinokondonite mvura kana kuti huchi uhwu hwakamorwa husati hwasvika saka maketi acho mamirira yakaita ndeyekuti inanyorerukira kuti vanhu vanosinga kuna vanhu vakajaira kuziva kuti uyu munhu anogadzira huchi chaio chaio ari kutengesa huchi chaio chaio hwaanenge akarima izvi saka kana munhu adotopinda maketi machizvo zvinotoreva kuti kana asina makastoma kudhara anenge asikana kutotengesa nehope kune vanhu vagara ine makastoma
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare olin nekupinda muchirongwa chedu saka vanhu vanenge vachida kukubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo
vanondibata panhamba zinoti 0774549264 0774549264
tinotenda yanga iri hurukuro yataita namuzvare Olin Makoni vanochengeta nyuchi vari kwaRusape iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
vatereri tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero ini ndini tanonoka wande ndichiti nasi tiri kuda kumboteerera kumbazu enyu amakatitumira
ini ndinoita Uganda mubvunzo wangu ndokuti ko ava maprofita aya anoprofita especially vekuma Johan Masowa ava vanoona here kana kuti vanoita zvekungonyepera vanhu nokuti kwakavaya chigwere chekorona ichi hapana kana muprofita hwana taka vachitaura kuti korona ichauya right vakangonyarira kuti izi asi vanhu iva vantu vatova vachitaura vakutaura zvekuti mishonga haiti inoita kana kuti yee zvazodii musatora mavhaksini acho haiti maprofita iwawa ndo vamwe vaakutaura vachova mweya waunoshandisa ndi mweya wamwari here kana kuti vanoshandisa mweya wezvikwambo vanhu ava ndo pane mubvunzo wangu ndoda kunatsokuisisa chaivo chaivo kana vari vechokwadi chaivo chaivo ngavachitiudza kuti korona iyo ichapera rini
makadii henyu vashamarari vestudio seveni pamwe nemi vateereri vestudio seveni ndandikuda kubvunzawo pamusiyano wezvitendero apa kuti chitendero chechimuslimu vanoti mwari wavo anonzi Allah isusu wedu tinoti ndimwari kusiyana kwakusiyana here kwakaita ana mwari ava kana kuti mwari mumwe chete asi kusiyana kwemashedzero chete ndiwo mubvunzo wanga ndati ndikuda kubvunzawo ndizvo zvochete ndatenda hangu duro ndimaingwena kuchegutu
makadi kwamukoma tanonoka wande ndiwo muri kutaura naKelvin Chiona paSouth Africa ndatichitokumbira kuti mukambozama kubata vaparidzi veJesus Revelation Ministry yaApostle Chiwenga kana pa mukagona kubata iwo Apostle Chiwenga kana Pastor Gerald Baloyi izvo timbonzwawo kuti vanoti kudii pamakomenzi avo
ini ndiri kuno kuCape Town ndinoitwa mai kumire ndinoda kupindurawo pana baba vakataura vachiti izvo nenyika dziri kuti dziri kunamata nevafundisi vanhu vese vachiti vari kunamatira nyika ichokwadi vanhu vanonamatira nyika asi chanoda kuudza hanzvadzi yangu iyi ndechekuti hapasi pose pekuti unoti ukanamatira mwari chinhu chauri kuda wobva wachiwana pakare pakare aiwa mwari wakatipa machoices pakurarama either you choose kuti unoda kuita zvakarurama kana kuti unoda kuita zvakaipa saka nekudaro iko zvinoizvi nyika yeZimbabwe takaitarisa ruzhinji rwese iko zvinorwara sika kubvira kuna vatungamiriri wacho chaivo vanhu vachuza kuita zvakaipa saka vashoma vaya vanenge vachiri kuita zvakarurama ndo vanonamata minamato inogona kuva ine breakthrough otherwise kanadai ukanamatira chinhu asi iwo uchirasika pagwara rinodiwa namwari hapana kwaunenge uchienda munamato wako saka izvozvo ndo zviri kuita kuti nguva iite seiri kurebesa zviite sekunge mhinduro iri kunonoka asi mwari nguva dzose vane mhinduro chinodiwa chete namwari ndechekuti timude timuitire tiri pano pasi kuti tigozofara naye kudenga tafa hapana munhu anorarama forever nguva yedu yekurarama pano pasi diki diki chaizvo saka hanzvadzi dai uri mumwe ndaingokukurudzira kuti ude mwari ende uye unamatire mhuri yako nekunamatirawo futi nyika yako mhinduro ichauya zvayo
pazuvai kwazuvai pastudio 7 muzuva ranhasi zuva resvondo ndirodo kumbobvunzawo kuvakuru vemadzisvondo nevakuru vose vanonamata muchitendero chitenda mwari uchirumbidza mwari kuti makare kare kwanga kuine vakuru vanga variko vechiti isu tinoporesa asi pamusoro pecovid-19 kumbotamaona umwe vatindatumwa kucovid-19 covid-19 ngaipere kuratidza kuti chii chaakuitika makore anaa mwari wetiri kutenda wasiyana here namwari wekare waaitenda vakuru ivavo kana mwari watiri kunamata mazuva ano wasiyana here newanga achinamatwa makare kare kune vachandipindurawo mubvunzo wangu wandinawo ndatenda
ayo ndiyo mamwe emazwi enyu amakatitumira ndinokukurudzirai kuti musaore mwoyo nekuti tiri kutambira maaudio enyu akawanda zvikuru kana muine zvamungada kugovana nevamwe vateereri pachirongwa chino kana mibvunzo yezvechitendero chipi zvacho zvitumire kwatiri tichaedza kutsvaka vangakupai mhinduro tumirai mibvunzo yenyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatisanganei svondo rinouya apo tichakuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero.
Tinotenda tanonoka wande uye tinorawo kupa kutenda kuchikwata cheChrysler Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 umusi uyo maChevrons eZimbabwe Cricket arowa neBangladesh. Mike Okariati anotipanyaya inotevera.
Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 National Sports Stadium nhasi masikati mumutambo wanga uine mufaro mukuru munhandare kuvatsigiri vezvikwata zviviri izvi. Nhasi zvasiyana zvikuru nekurwa kwemazuva ese sezvo kwanga kune kuimba nekutamba vatsigiri vezvikwata izvi vachifarira zvikwata zvavo. Mangange aya ave kureva kuti Dynamos yave nemapoints makumi mashanu nemanomwe yatsiwa nemapoints maviri neChicken Inn iyo yakarova Cape United 1-0 nezuro. Asi Dynamos yave nemutoro mukuru sezvo iri kusangana neHerentals pamwe neCape United mumitambo miviri yasara. Herentals yacho yarowa 2-1 neBlue Chiefs iyo zvekare vari kusangana nayo mufinari yeChibuku Super Cup musi wa19 mbudzi. Cranbourne Bullets yaita mangange 0-0 ndokupinda mapoints makumi matatu nevanomwe vakaenzana neCape United muhondo yekurwira kusabuda muPremier Soccer League. Zvichakadaro Zimbabwe nasi yazvomesera makwikwi T20 World Cup Super 12 eCricket apo yarohwa nemaranzi matatu neBangladesh iyo vanga vacharisirwa kurova zvisina kana kushupikira. Asi zvino hazvina kufamba zvakanaka muBrisbane Gabba Ground apo Najma Shanto akanda maranzi makumi manomwe nerimwe chete 71 ndokutungamira Bangladesh kusvika pamaranzana nemakumi mashanu 150. Mukutevera Zimbabwe yakwanisa maranzana nemakumi mana nemanomwe 147. Mutambi akanda maranzi akawanda ari Sean Williams uyo akanda maranzi makumi matanhatu nemana 64. Kunyange hazvo Ryan Bull abudawo nemaranzi makumi maviri nemanomwe 27 izvi hazvina kubatsira. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechitatu svondo rinouya neNetherlands. Mutsigiri wechikwata ichi vatina chemusunza vanoti maChevrons anofarira kutora mutambo uyu semimwe mitambo yavatamba kunyange hazvo Netherlands isina mukurumbira wakanyanya mumutambo uyu.
Saka Zimbabwe isu hatisikwa underrated, tutora game rese is the best game. But nyangwe tikadziwa nyangwe tikaita sei, but vakomana vari kutamba. Saka tongova wisha good luck Zimbabwe.
Zimbabwe ichasangana neIndia mumutambo wayo wekugumisira weSuper 12. Matikiti zvuru makumi masere 80,000 emutambo neIndia weZimbabwe anonzi atotengwa ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mudzimai wava Job Scala, amai Ellen Scala, vatadza kupa va Job Scala keke rebavhudhi ravo nhasi. Apowo nyika yeBritain iri kushora kubatwa kuri kuitwa vaSkala nevamwe vanopikisa vari mumajeri. Asi mutauriri webato rezanup f vaChris Mutsvangwa vanoti Britain haifaniri kuudza Zimbabwe zvekuita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku.